korora pamutambo uyo vanakomana vanotsvakatsvaka vanotsvakatsvaka kuona vasikana vachiongorora pamutambo uyo vachideyadeya vachideya vasikana vanodeya vakomana vanotenderera pamutambo uyo vachideyadeya vachideya vasikana vanodeya vakomana vachiongorora pamutambo uyo vachideyadeya vachideya vasikana vanodeya vakomana vachiongorora pamutambo uyo. Yeah.